manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanozivisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu havana chikafu chakakwana. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. Studio 7 inotarisa mamiro yakaita zvino munyaya dzechikafu kuAppwest. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. VaMoi vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa uye vakatonga Kenya kubva muna 1978 kusvika muna 2002. VaMoi vanozivikanwa zvikuru nekubatsira kwavakaita dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dziwane kuzvitonga kuzere. Asi kutonga kwavo uko kunonzi nevamwe kwaive nerusarura mukati kunonzi kwakaita kuti zvizvarwa zveKenya zvitambure zvimwe zvichibuda munyika iyi. Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika pasi rose Dr. Takawafira Joe vaudza reichoto weStudio 7 kuti kushaya kwavaArab Moi kunorwadza vanhu vakawanda, asi vashaya vasina kugadzirisa zvavakatadza munguva yeutongi hwavo.
Kushaya kwaMoi kunorwadza nekuti vaMoi ndeuku vanonzi mafirst generation emaliberation struggle muAfrica, ndo ainzi mabig men. Saka vaMoi vakabatsirawo zvikuru kwazvo mukusununguka kwenyika yavo. Asi zvatinoshuvira kuwana vemafirst generation kuti vanofanira kudyara mhodzi dzakanaka musecond generation, kuti tirambe tisingatarisi politics dzamabig men, tichizotarisa politics dzedemokrasi. Taifunga kuti vaMoi vasati vafa vachasiyawo vagadzirisa munyika mavo kuti vanhu vanzvanane, vasingatarisi marudzi kuti uyu mupikiri uyu muluo, asi izvozvo hazvina kukwanisika kuti vasiye vagadzirisa.
Kune vamwe vanoti vaMoi vakatadza zvikuru kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvekuKenya apo vaive mutungamiri wenyika. Tichitarisa zvaitika kuvanyori vakaita saNangugi waThiong'o naNangugi waMiri vakazopedzisira vatiza munyika yeKenya, munoti kudii imi?
Izvo hazvirambiki. Ndozvandataura kuti vabva mukulibharata Kenya, dambudziko ravo rakazoti airoorere inonzi big man syndrome. Big man syndrome inotaura kuti ndingo yeni, handikritisaizvi, ndinoziva zvese, hazvinei nedemokrasi. Ndokwavakanyanya kutadza ipapo, vakangoa kuti ivo chete ndo vaifanira kungotarisa. Munhu wese unofanira kungotenderana, hakuna dhemokrasi inokwanisa kuita kana vanhu vese vachingotenderana nomutungamiri wenyika. Ndokwavava vakashata ipapo kungoda kuti inonzi pachirungu yes to be surrounded by yes people. Vakaurayawo vanhu vakawanda zvikuru kwazvo, uyezve vaingoda vanhu verirudzi rwechikikuyu, vasingadiwo vamwe vakaita maluo nevamwe vangotawo masai nevakadarwa.
Tichitarisa pavatungamiri vemuAfrica, maitiro neutongi hwavaMoi zvingaenzaniswe nevatungamiri vapi vemuAfrica?
Izvo zvinondozvika vakaenzana navamugadha vaingova muno munyika padhiza, vakaenzana vamwe vakangowandawo even vana Museveni. Havana kuzosvikawo havo kana Idi Amin, asi vanongoteverawo kumashure kwana Idi Amin. Ndoite crop yana yavamwe kuti kunakazvairo vana Mobutu Sese Seko vaingozokurwa havo nana Mobutu Sese Seko, asi ndiyo crop yema liberation fighters yavo, asina kuzonyanyisa kudzidza kutungamirira nyika. vakangokwanisa kuti vave mauto okurwisa makolonialist asi vazvo vakazotadza kutungamirira nyika mune
nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika. Dr. Takawafira Zhou vachitaura vari parunhare kumasvingo naRadio Choto Studio 7. Dare reSenate remuAmerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya dzavari kupomerwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti havaoni vaTrump vachivhoterwa kuti vabviswe pachigaro sezvo nhengo dzebato ravo reRepublican Party dzakawanda kukunda uwandu hwebato reDemocratic Party riri kupikisa, izvo zvinoita kuti vaTrump vaonekwe vasina mhosva pavachavhotwa pachavhotwa mangwana. Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vaSunday kuti tinzwe maonero avo.
Mafambiro azviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti ivabudise pamusvikaro nekuti kumarepublicans vo vari kucontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze mawitness kuti kuve mamwe mawitness anouya kuzobva umuumbowo hwakawanda. Zvinoratidza kuti marepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka ndizvatongotarisirwa ndo zvichabuda misarudzo yacho. Tinofanira kusvika panguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sedzeimpeachment idzi, mapato akasiyana-siyana anenge akuona kuti power ravo rinenge rauda kutorwa nekuti kubiswa kwapurezidendi werepublican party pachigaro chinhu chinodhamija pati zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imo muno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno. Munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
Chidzidzo chikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocess ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba ekuti apaparwa mhosva ende mhosva dzichiongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhanho chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese kukubvirana president wenyika chaii. Saka atiriti zvicho chikuru chatinacho ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba ekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sei zvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti vanofanira kukwanisa kuita impeach president kana kuti vakwanisa kukuvhota kuti president akanganisa. Kochiitwawo dare rekuti kunziva kuti dare ndorinoita kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Tinofanira kunge tiine zvakadaro kuitira kuti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Avanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Carolina naMarvelous Musanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yekutanga yebato reDemocratic Party muno muAmerica yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa kuIowa manheru ane zuro yaita mutauro mukuru nhasi zvichitevera kukundikana kwebato iri kuzivisa zvakabuda musarudzo iyi. Nigeria iri kutarisirwa kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemasere emadhora inova mari yatorwa kumabhanga evaimbo yemutungamiri wenyika iyi mushakabvu Sani Abacha. Izvi zviri kuitika mushure mechibvumirano chakaitwa neAmerica, Nigeria nechitsuwa chemuBritain cheJersey. Nezuro bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita mabiko pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi. Mari iyi ichashandiswa mukugadzira migwagwa yemuNigeria. Dambudziko rekushaikwa kwehupfu rinowanzi riri kutowedzera munyika vanhu vachiswera kana kurara vari mumitsetse pazvitoro zvinotengesa upfu. Vashoma vanenge vasingadi kurara mumitsetse ndo vanonzi vanongonanga kumisika mitema uko upfu uhu huri kunzi huri kuwanikwa nemitengo yakapetwa kaviri pane mutengo unofanirwa kunge uchitengeswa nawo muzvitoro. Mumwe mugari wekuchecheche kuchisumbanje uye vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vakawanda munzvimbo yavo vave kutorara vakagarira upfu pane chimwe chitoro chikuru chiri mudunhu iri, asi dambudziko nderekuti vanotengesa pamisika mitema ndo vanopedzisira vavana upfu vakawanda vavanozotengesa nemitengo isingakwaniswe nevakawanda.
Zvitoro zvikuru zvinosowanika upfu kune kuchisumbanje kwatekete inonzi Americas ndepahune yavo ichitengesa zviri nyore, asi vanhu vamwe vanotorairira pamalaini vachinyorana mazita ekuti vazokwanisa kuona upfu. Zvinooneka nezvekuti kana wazouya vezvitoro vane mazita ndo vanozohuwana vapedza voutengesa panditaka upfu huri kuranda huchingodhura zvekuti veruzhinji havasi kukwanisa kutohutenga upfu ihwohwo nekuti hunenge huchidhura.
VaMaduku vanoti kana upfu huchiuya muchitoro ichi, tsapo yeuremu hwemakirogiramu 10 inofanirwa kunge ichiita madhora emunyika 50, sezvo hurumende ichibatsirawo pamutengo apa. Asi vanoti kana wawe panze hunenge wapetwa mutengo kaviri.
Hunenge huchiya maelitazi ma10 kg anenge achiona kuita $50 aratidzekutenga kana kusaipa kana kutenga nekeshi, asi kana hwazoenda kunze hunenge hwakuita $80 kana $90. Pamwe pacho hunototi hweedzidza zvine hunenge huchitoneka hunenge hachitoda ari maranzi kana ari mahue, saka pamwe pacho hunenge huchidarikidza kunyangekuti hunenge huchibvira pa80 kana hwakuita sehopera vamwe huti 90 vamwe dzimwe dzenguwa 100. Saka imari inenge yakawanda zvakanyanyisa nekuti haioneki mari iyoyo.
Zimbabwe svondo rapera chete, inonzi yakatenga chibage chinosvika zviuru 10.6 zvematani kubva kusouth africa, asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko iri richaramba riripo kwenguva ndefu sezvo kusanaya kwemvura kwakabatawo dunhu rekuchamhembe kweafrica kusanganisirawo nyika dzinombotengesera zimbabwe chibage dzakaita sesouth africa nemalawi.
Tikabidi dambudziko rekushayikwa kwehupfu kana kwechibage ratiwedzerei, nyika dzakawanda dziri kuafectwawo nemaclimate induced disaster sezimbabwe. Makatarisa southern africa takada tichimboimbora chibage nana south africa and one time tatiumbopiwa even kunana malawi, but nyika dzakaafectwa but hazina kunyakuafectwa sesu, saka wangu at least wangu vachine chibage chinge vachitengeswawo kunana zimbabwe. Saka I think dambudziko richatombotiwedzerei probably kusvika next harvest.
Hurumende mwedzi wapera yakaumba komiti inoona nezvekutengeswa zviri pachena kwehupfu muzvitoro, asi vakawanda vanoti havaoni kushanda kwekomiti iyi sezvo hupfu huri kuramba huchingonetsa kuwana uye musika mutema uchitosimukira. Asi nhengo yezanu PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti komiti iyi iri kushanda asi kuti vanhu vari kutarisira zvakawanda munguva pfupi.
Ayo matanksfors anoshanda kungoti ndingangotiwo vanhu vanenge vava kutarisa zvinhu zvakaitika kare nezvakadii vachingounganidzira munew republic. New republic ine track record yekuti tinofanira kuti taskfors it shows kuti pane interest, national interest yekuti problem yatonyanyisa. Zvinonge zvauda kutarisa vacho kuti shortfall, loophole iri kuitika papi.
Dr. Chitambara vanoti kuti dambudziko iri rigadziriswe hurumende inofanirwa kutora matano kwete yekungoona kuti hupfu hwafambiswa sei muzvitoro, asi kuti inofanirwa kuchengetedza chibage chakawanda mumatura ayo chinomirira nguva yematambudziko yakaita seino.
Nokuti zveni nyika yakanzi yaita drought hachifaniri kuita kuti pawe nekushomeka kwechikafu kana mastrategic reserves enyu angaine chikafu, saka I think tinofanira kupagadziriswa ipapo going forward.
Kusvika pawanikwa nzira dzekuti Zimbabwe inge ichirima chibage chinoikwanira uye ichikwanisa kuchengetedza matura ayo, Zimbabwe icharamba ichitenga chibage kubva kunyika dzayakavakidzana nadzo dzakaita seSouth Africa uyewo kubva kunyika dziri kure dzakaita seMexico neUkraine, uko kuri kubva chibage chiri kudyiwa munyika pari zvino.
Vateriri, musa kanganwe kuterira zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika muAirport pedyo neHarare. Nzvimbo iyi imwe nzvimbo dzakanzi nesangano reWorld Food Program ine vanhu vakawanda vanoda rubatsiro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muAirport, vanasoro jena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya. Ongororo yakaitwa neWorld Food Program, WFP, nemasangano anoshanda akazvimirira, yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi. Asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vawane chikafu asi zvichikona nganga murapwa achida.
Wese hatisatambotambira sinzi upenyu hwedu hwese hatisati tatambira, saka takatozvinzwa uno zuro, saka tauya tichitabva kuoverspill kuchina mano. Tatonzwa nenzira izvozvi, ndotoona nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ndipinde kuti pamwe tingatambirwe chikafu.
Mashoko aya atsinirwa navaSolomon Mazarire avo vakaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva bhozi, ipapo patango unonge wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kunzi enda naro kumba unogara handiti tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsotsi chacho kuti all right, inini pandanyorwawo ndepapi sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera futi naro, saka zita rangu riri papi apa hapana.
Munyori musangano reAirport Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Program iri kubatsira kuti yaikaunda kuti pehead inopa 8 years, saka nando vanenge vachitarisa nhamo inenge iri paumba. Kana vanhu vari 8 vanoti 8 times 8 $64 vopuwa US ichiitwa paeco cash.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira Harawa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvisingana sikukuwana, but zvakaitwa neWorld Program mapindiro akaita munyaya muAirport tingati vakatibatsira stereki. Asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetirikuona kuti vanhu vari kuchema, vari kuya kwetiri vechiti tiri kuenda tichinyorisa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano, makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya, kuti vanenge vaudziwa kuti ndozviripo ndozviripo. Saka vaya vari rimwe bato vemwamava hapana chavanowa, ndopai pati vanozouya takungodzembereka. Nai tochiwana kupiwa nai D bhozi, last time takatonetsana na DA ndii ndakatopinda mune umwe mundaya watakatopinda, saka nai DA izvi zvave kuitika izvi muri kuzviona sei? Ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzi tanyorwa asi moti kwanzi imomo pamupo pamapepa ekudhara, pamasita ekudhara. Saka ekudhara acho atanyoresa moti mumwe aya asati apinda mucomputer saka zvinhu zvacho zvinotinetsa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu makumi mashanu pavanhu vaviri kana kuti pagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri kana kuti district coordinator weepworth rua amai Bernadette Mbaiwa vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakugoviwa kwechikafu. Kanzura weward 3 kuepworth vagift July vanoti vanoona sekuti matambudziko pakugoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa.
Ichokwadi, nyaya yechikafu haisi nyatsofamba zvakanaka nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore, asi tine vamwe vanhuwo vanenge vari vatsva vasvika maizi kuti vanofanira kunge vachitambira. Kunyanya izvo zvino kunoedza kutoita chikafu even munhu wese arifanira kunge achiwana chikafu, but hasi kuitika izvozvo.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa, ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa, asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaClifford Matorera, avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
Yes, we have started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020 we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo, uye gore rino tine hurongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Sangano reWFP rinoti rave neurongwa hwekupa mhuri zvuruzana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangoja.
Dare remakurukota nhasi raita musangano waro wekutanga gore rino, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachizivisa dare iri kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvemari vaMutulinwiwe vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanowane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vanwiwe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously nyaya imvura chete ndiyo iri kutinetsa, handidi kuona saka tota kusupporta avo vanotsva kuinvest in irrigation and climate proof the agriculture so that there's no water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vane kutambo renyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino, asi yakatambisa mari paCommand Agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yavaMunangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yavaMunangagwa ine shamwari dzavo dzatakutotarwa nemayuthezani kuti imbavha. Saka vaMunangagwa vagonotiudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritiza food security ivarevo vane shamwari dzakaba mari yaifanira kumeka sure kuti nyika yawana kudya kwakakwana.
Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nekubira vanhu gore goride vachishandisa zvombo zvinosanganisira futi nemabhemba asi vatamborinyoka vatiwo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito izanupevu ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machet gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka zana haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita sechina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya mwoyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti achipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure mumusangano uyu. Amai Mutsvangwa vatova munanga.
Munhau dzemitambo. Sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA rinoti harisi kumhanyira kutora mari iri kubva kuFIFA yekusimudzira mutambo wenhabvu munyika nenyaya yekutya kuti inomedzwa nezvikwerete zvine sangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ekuAmerica, nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. VaKamambo vanoti vabvumira nasebhodhi reZifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo, kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zvayakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project funding because takatora maganisha anongoyobata. So hapana zvataita.
VeZifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamiriyoni masere, kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo Valazaras Murushomana, avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofarira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yeveZifa mubhanga ravo. Pamusoro pezvimwe zvikwereti, Zifa ine zvakare mari yeveLady Kahaya, avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikatadza ukwana. Zimbabwe yakabvudzingwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup neveFIFA ava nemhaka yechikwere chaimbove murairidzi weMauritius Valinos, uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi VaKamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murairidzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekuCroatia nemari yemuno yema RTGS.
To mutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo weMuZimbabwe. But my figures acho is private between him and ZIFA. Atikukwanisa kuya divulge.
Zvikwereti zveZifa izvi zvinodzokera kumashure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navaCabinet Dube. Asi VaKamambo vanoti vazvipa kusvika muna chikumi kuti vaone kuti zvikwereti izvabhadharwa uye zvekuti ZIFA yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino veZifa vari kumhanya mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika cheMauritius icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 nemusi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa yi WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezungwa yedu ya pera, rigaiti mbota risa msore na uza nasi. Mutungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa vanoziisa darire makurukota kuti nyaya ombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chinovakwanira. Vaimbo vemutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo mohle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2020 nguNtungamili Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayajengisile okukhombisa ukuthi khona ungafumana umkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma njeyeba njabanja hhayi kuyakhathaza plus angithi uyakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu nxa kuthiwa ube cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempilakahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leli gciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amavili lamachumi amavili 221 laya kumakhulu amavili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kulegciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladla siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjenje odokotela ngabakhi ezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane njalo ephalamende bafika nelizwi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iphalamende kuyena liviki ezilayo njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabisegudzini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leligciwane awuboni kuphathisa lokho
bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo imali yakhona sebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze njalo singakhangela ubhutintunga sake saba nomkhuhlane wekholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazali ukungconywana ukubhedlela kwakusangenela kathi njengoba lapha vele sokungaselalinto okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kini lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende wasezimbabwe etshela abantu abangaphandle kwelizwe ekamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziraiti noma belakho lokhu kuthiwa yikukhoema-quarantine lawo asikuwabona ngoba kini lokhu ngokuthiwa ngamanga izaba ne-quarantine ipanadole empilo
iwapha amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende
amanyathelo angangisuthisa ngekhomithi yenhlalakahle eyayo ephalamenti nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona kungangcono sizwe ngekhomithi le ihambe iyezibonela ngawaba amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lephalamende sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwela ugatsha lwezempilakahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizwisisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Inesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma nje ayibanjabanja hhayi kuyakhathaza plus angithi uyakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu nxa kuthiwa uke-cancer abantu bakhumbulela into eziningi kamba ngabe uloyiwe kamba ngabe uxhosiwe kamba ngabe utheni asini umama eseluze i-confidence so omama abaningi bayahlala layo ilokhu ileni sokuthiwa yi-stigma ilokhu sangani iyayangisa kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abeseyehamba siyahlolwa sesiyangabantu ukwelathwa kwakhona kuyadiwa ngamini omama abaningabanelisi ukwelathwa benganelisi abhalele imithi ayehlileke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani njengalapho ezimbabwe kumele aye empilo kumbe aye Harare omama abaneyimali yoneleyo kabalayo so umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
ukuba khuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba nelanga lanamhla nje lona lezi senze ukuthiwa ngama-awareness sibatshele ngalo ilanga leli sibatshele ngengozi ezibehlelayo se sizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba nxa esevelale sebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngapi sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga abakuzwisisi abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osahlela omama abaningi so umama ngaba lapo bese sawuthi engxe ubaba ahlamkhalayo kodwa sithi sizakhulumisana labo baba ngendaweni labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile nanku umkhuhlane uyabulala ngoba kakhulu wonosibeletho lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu weMelika semelele ukuzwa isinqomo esiza kwethulwa lidale leSenate ebelithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe weMelika lokuthi lincolise igama likaMnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana loTrump kukhetholwa lonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bakhulume kwazwakala edalweni leSenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni ngokuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamademocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatshwa ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. UMnumzana Adam Schiff obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamademocrats uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Konke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani. Noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamademocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo.
To choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump uMnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika.
Their votes.
UMnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamademocrats.
Very partisan situation, a disgrace, frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa, kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamademocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba kabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla leli.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelwe ukuthi abakubandla lama-Republicans bazakwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ucatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikhampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka 1978 lo 2002 umnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajomi ayisishiyagalolunye le mihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moi kajongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi ke labantu izalwane zeKenya, ulahlekelwa yi-one of their founding fathers oweKenya, ubaba uDaniel Arap Moi. Wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi, kalale ngokuthula ucomrade, sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi wenza ke umsebenzi omuhle. Wena ube kanjani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke nabesinesi. Kodwa nxa uphila uphila ngezepolitiki kumbe ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina nginje konapha baba bakhona abanye abathi hhayi uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-m p khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazayisila bethi hhayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-P F. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli enjani engisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ubana la kubaba u-Arap Moi bazayo vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye especially labo abebemsekelayo vele ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi yakhe ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale leZANU PF Central Committee ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Hey Tata Ola, sakazo muhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe. Abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelela umlayezo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo Big Connection ngo-8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli emelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano labamabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana, njalo lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Nsununguli Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula protection, so nakula protection inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi kwena ama-price abantu bengakhuphula ama-price ngoba akula protection. As a result abantu bahambela kwamanye amazwe bayethenga, so angeke ubafakele i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokho ukuthi imizamo kamthulinuke ukuthi wena ilizwe kufanele libe nemali yalo ukuthi wasuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile abafuna ukukhuluma. Siyabona ngoba ezinye labo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende bani nje othi yena uyafuna ukuthi kufakwe imali yakhe kodwa ahambe ngemuva asebenzise imali le athi kona abantu abangayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi kona sibuzwa ngabantu abanjani abangelandaba nempilo zabantu sasinenteka mali abayephume nje emavikazileni ezingalisa ikwelete ezingange 150 billion. Basically nje ngemali yamabhondi le yiyo indlela abafuna ukusebenza ngayo. Bazama ngazo zonke ukusebenzisa umthetho ukuthi bajontela abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Ndlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kokuningi abangakuchazanga.
Lokho okukhulunywe ngamajaha lawa akuyethulide yezanu PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke yikuthi u-Archbishopu waleyo khabhali lamakhathezi lawo nguye uMnangagwa, nguye kumele kuqalwe ngaye lothiwenga. UTagwirei kaziniki i-contract yokusupplya ifiwele elizweni. UTagwirei kaziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. UTagwirei kaziniki i-contract ekukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishopu oyedwa ongumangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela okukhulunywe ngama-youth ezanu PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke uMnangagwa, bekusolwa yena-ke uMnangagwa ezinye indlela oba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe, abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga, ngoba ifiyeli yelizwe agriculture elizwe ebamnje ngumuntu oyedwa isidalwa esisodwa kuyinto embi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa-ke nguye ophambanisayo, nguye mele abone ukuthi bayathathela uTagwirei ama-contract nalawo abotha.
UMnumzana Ndlovu uthi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika kungelabubelo.
zinto zidura zisiyaphambili, isiweli ihlupha isiyaphambili. Futhi leyo siweli njengoba ethile amayouth eyinye bayidayiveta bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuweli yabuya kathi sidayivethiwe. Kodwa imali yokoda leyo siweli iyimali ethethekeze e-Bank of Zimbabwe. Into endi kakhulu yikho sithi hayi umnotho sobona nje nozijayivini usiwa usiyaphambili akulabukele amafutha kawakho katholakali ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura kubangelwa-ke yifiweli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa yikho hhayi akulabukelo nje kuwesi kulalokho kwakusenzakala isikhathi samgaba
kodwa mnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezelwa ukuze ezokusebenzisa imali yethu eyalapha kwelakithi eZimbabwe. Yena ngabe khona abanye abantu bekusebenzisa eyaphandle ngoba bebeyithola. Kodwa laba nomthetho sithi kona awusebenzi nje imali yalapha ekhaya. Njalo sisebenzisa le ekuthi yi-plastic money. Ngiyabona wena njengokuthi nelika liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapha kini enelika. Ngangena kwenye indawo lapho babengakwazi kona imali yabo i-$100 billion babengazi bamangala bethuka babizana ngobuningi bakuthi khalela bemzebona izisa amanzi ebuze imali ejini leyo sefuna lokuyala lokuyala ngoba babekazi beyibona esithi bona imali abake ngayibona enkulu kakhulu yawuyi-$20 kuphela labi ngapho uhulumende zamntu alungise khonokho kodwa niyakwazile nxa kuyikulungisa bakhona izikliwekasinyona kungalungi ngoba bona badla ngakho so yikho okuya funa sifisele emuva asiyilungisi imali leyana asilayo pho-ke ufuna siyifakele nisinye layo siyayifuna iphumi kodwa lowo muntu odla ngakho onendlela eyenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuna kungathushoke lokakona kodwa sike sidinwe thina ukutona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo
wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigugudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezitshiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo ulendubo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengama-policy azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagetsi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule yego eziningi ezinzima ezibhekane lawo
njengoba abasha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamenye amazwe ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe.
Lele lisathibile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-two. Waqa Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu lilabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwane lobi abantu abavela kwamanye amazwe ngenzakala sibile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alilayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abanye amanye amazwe kunganceda ukuthi kube ne-foreign kulethe i-foreign currency lapha elizweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogetsi udaba lwedatha ngezinto ezitshiyeneyo ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi.
Abantu abasakhulayo uzabothi balokuqelisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi ungasenani ukuthi indubo lezi zikhona bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto lokhu ziqhubekela phambili siguguduka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi infrastructure yangikhona kumele ilungise ilungiseke njalo, ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singelamandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu, okokuthi abantu baya bengakwanisi ukuthi benze i-business ngendlela okumele lenziwe ngayo.
Umnumzana Masimba Kutshera, incwadi kwezenotho, kwanele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.